Welcome to TJ.
Zvitanga muchiri kuprimary vabereki vaiti kudii muchizvitanga
vabereki papoza ndikumbanaiazitendazongozvitenda zvikuru
saka pari zvino muri kuita maprojekti api
sekwanza rinota takambobuisa masingu kati januari kurumburisa
ndakurohwa natezvara inoanondigama vobva vava pachitsaga chetombori
vanhu vanotambira seni manzi yamuri kurova mukati
vanhu vanoitambira ndozoona pandinoenda pasiti zvinoita vanhu kuti inga vanhu vari vemajira zvatodaro saka zvinofara kwazvo nematambiro avari kuita yavo.
Kana paine vateereri vasingazivi kuti vanokuwanai kupi, vanodawo kuteera mimhanzi yenyu, vanoiwana kupi?
Mimhanzi yangu nini inowanika payoutube yamesoza kuti vanitoga anobuda kuenda pafacebook ukaona yakanzi vanitoga akaunti wofolowa painstagram yakanzi vanitoga yekanzi wofolowa maupdate anenge aripo.
Saka iri kunetsa mazuva ano ndeipi yekwa vanitoga
yekuti shuga gedi
ndo yamoda kuti timborova here nhasi vanhu vambojamba maspika?
Vanhu vambojamba shuga gedi.
Aiwa, ndo yatucharova iyoyo.
Hey, man.
kanda, wali kanda, roi, 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 roi.